muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, April 5th, 2021. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about the COVID-19 pandemic and the Easter holiday.
And according to the Ministry of Health, 36,923 people have contracted COVID-19 since March last year, and 34,748 have recovered, which is good news. The Ministry of Health also says there is some bad news, with 1,525 having succumbed to the disease. Almost 6,000 people got their first shots of COVID-19 vaccine yesterday, bringing the cumulative total to 117,287, and there are 21,600 people who have received their second jab of the COVID-19 vaccine.
At the same time, millions of Zimbabweans are on Easter holiday, which ends today. There were tough restrictions during the holiday amid fears of a new wave of COVID-19. Ibambe izulandaba lamhlanje sokuqala nge-COVID-19 bese kusiba lokunye ke okuthiyeneyo esikhuluma ngakho okunjengokwenzakala kubulawayo okwenzakala eHarare lezinye indawo ezithiyeneyo sinenhlanhla ngoba lamhlanje silo ezachisa sibanda okhona ngale kubulawayo uzabe siphakulela sibili okunye okwenzakala khona ngale kubulawayo. So siyabona nje ukuthi abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lokho inani labo likhuphuka siyabona ukuthi cumulative figure kube sithi laba sebehlatshwe okokuqala sibe ngabantu abangani bafika ku 117,287 bese kusithi laba sebehlatshwe okwesibili bafika 21,600. So siyabona ukuthi ke kungani bajova kuzobuya ke ngesikhathi se COVID-19 kula manje siyakwazi ukuthi ke okuhluphayo abantu bakuholiday ye-Easter kodwa ke kunjalo ukhanya ngazani kukhona okusinda uZulu. So kunjalo ke Marvelous.
Aiwa, kunawa vachango bva kupinda muchirongwa tinoti Happy Easter, Easter Monday, musi nhasi April 5. Ine ndiri kutepfenyura ndiri muno muWashington DC pamusoro pedenda reCOVID-19. Iro bazi rezveutano riri kutaura iro kuti pari zvino pane vanhu vawanikwayo vachibatwa nechirwere cheCOVID-19 vanosvika 36,923 kubvira pachakatanga muna March gore rapera. Kozouya zvakare vanhu vakabata denda iri vakarikunda vari pa 34,748. Uyezve tinoona bazi iro rinotaura iro kuti vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 pari zvino. Vachitora vanhu vese vakavabatanidza pamwe chete vari kusvika pa 111,287. Kozouya zvakare avo vabayiwa ivo nhomba yavo yechipisi sezvo nhomba idzi dzinouya dziri mbiri vasvika ivo pa 21,600. Saka ndozvimwe zvatitange tichitarisa zvakare kuti vanhu vari kuitei pazororo rino reEaster, apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiisa ivo mitemo yekuti vanhu vasawanikwe vachiungana vakawanda, uyezve kuti vana vari muzvikoro kumaboarding vasawanikwe vachibva vachienda kudzimba dzavo, vaberekiwo vachinzi vasaende kunoona vana vavo. Saka ndozvimwe zvatange tiri kukurukura, uyezve tichida kunzwa kuti ko vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vari kuzvifambisa sei. Taisa rombo rakanaka tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda aripo iye zvinezvi ari kutotiratidza zviri kuitika. Gibbs.
Yes, ilaumabo Ezra Chisa Sibanda in Bulawayo, where he is actually at a market downtown Bulawayo, where there are a lot of vendors who are actually not celebrating Easter per se, but are actually eking out a living, because they are saying every day they should be on the streets. So I think Ezra can hear us now. Ezra Chisa, how are you, sir?
All right, how are you, kids? How are you, my brother?
I'm okay. Happy Easter.
Happy Easter to you, too. Thank you very much. Around Bulawayo and most cities in Zimbabwe, a lot of people not celebrating Easter because of the hardship. There was a lockdown because of the COVID-19. So many people decided to continue working when the lockdown was lifted. So it was a rush of people coming here. As you can see, most of them They're actually here trying to sell their wares. Look at this whole street, Fifth Avenue in Bulawayo. It goes about 6 feet. There are people selling different things, but selling almost the same thing. Vegetables, potatoes, you name it, and trying to earn a living. They are saying, yes, it is a holiday. It's for families. But how can I survive without eating anything? How can I survive when my children are suffering? So they come to the streets. A day, some of them, they make an average of about $1.50 to $2 if they are lucky. They are selling lots of things, the 20 pound. But as you can see, this gentleman here, this is the pawn he sold. This is, I'll show us the money. Yes, Uchibi Zolabumba. Yes, what are you doing here, Taban? Easter. Why are you here in Easter? Tabana says he doesn't steal, so he's working for his family, so he comes here to try selling any living. Before going to the other grandmother who is here, there's a lady who is selling and has got a customer now, as you can see. Sisi, marukutenga za chipa?
Marukutenga za mbamba ira.
Unu zvani?
Nondi chamso mapoto.
Chamso mapoto, marukutenga za mbamba ira. Hey, nasi iswa re Pasika Easter. Kwa sei kwa murikuno kumusina hako sorora kumba?
Akutambu zika.
Chicha nete.
Mara, tina, hapana wanuti betera. Rumendi yakambopindira ikadichatipowo mari dzinoti 1 mari dzacho dzakangouya kamwe chete dzikaguma saka iye zvino tiri vanhu vari kungotambura muno mustreet tiri kuzama kuti titengese asi totengesa zvinhu zvakangofanana mari hatisi kuiwani
saka mugweta rake munotengesa zvinhu zvemari ipeti
totengesa kana kuti $10
Makadii mama.
Yes, papa.
Ewo makadii.
Aiwa tiri wadi muri yenyu yakakura sei? Uyezve pari zvino muri kuzvigona sei zuva nezuva?
There's a bit noisy because the market about to close. Dzokorora mudzi wako mavhara.
How big is her family? Muri yavo yakakura sei? Uyezve vari kuzvigona sei zuva nezuva? Vanoda mari yakawanda sei kuti vararame zvakanaka?
Ini ndine vana 6.
Munoda mari yakawanda sei kuti murarame?
Ndoda kuwana mari yekuvadzidzisa nemari yekuti neniwo ndikwanise kuhodha musika wangu uonekere.
Thank you there, Ezra Gibbs.
Yes. So, Ezra, umama konapo wakazana nokutengisa njalo nxa itengisa uzuza malini ngelanga ugogo konapo okhuluma la yena lo.
Okay, ke siboneke ugogo laphana gogo sukuma lapho gogo. Gogo.
Baba.
Tell her you know English.
Mina,
you can speak English, isn't it?
I can sometimes, but I'm Brugaya.
What's your name, Gogo?
My name is Lobes Nyanji.
Yeah, here selling the market. Yeah, tell us more about your business.
My business is to go and borrow the items there, come and sit down. I borrow a time to come and sell you.
Okay. So uthengisani landan.
Mina ngiyenza amagwila amatamati bonkukebe kufikile.
Ipasika Easter phela today.
Easter lapha eZimbabwe, kune Easter. You'll be joking.
There's no Easter.
There's no Easter. See, what are you doing? How can you have an Easter yet you're starving? In the stomach, there's nothing. I'm so sure.
How much do you make per day if you're like?
You're not much, $2-3.
And then what do you buy with that $2-3?
So
when are you complaining that as an old woman you lost your husband? Tell us more. What happened?
After that.
What happened? What happened to your husband?
My husband was sick. Was brought up by some, I don't know what kind of a sickness. Was in a 31-year-old
So, Okay, let me explain to Marvelous here. Marvelous Ukoko lost her husband some years ago, over 25 years ago. She's not receiving any pension, she's not receiving any social care. He is trying to sell here. Mm. What happens? The police officer, the municipality, and the ZRP, they come here, chase her around, taking all her vegetables. She fell sometime last week and is injured. Currently, she's hungry. She makes about $3 when she's lucky per day. She sells also 8 times, number 20 pound. Now, put her bread. So this is what she's eating. This is the first meal. You fought for this country.
I fought for this, but I'm going to change. I want to but I'm getting nothing. Not even a level now. I'm going to draw hope. But I'm very smart. I'm going to have. What you do is already like you've been known to decline. Yes, can you just put a match on it? So I'm going to have a rise.
So you believe what you eat breakfast and is worse than a white person?
I eat breakfast and bed. Now I'm going to look at my kangaroo and all that. I eat worse than it was. I can't have you no but I put my life in pants after I would need
it. Okay, Ukoko has got no support to me, the marvelous.
Ukoko,
Ukoko, Let me have a teaser.
So the police officers, the most part of the ask for a price.
Yeah, but I don't care. It's very difficult to get a madin.
Rosinati, as I told you, lost your husband, but he's stuck, he doesn't get any help. So when he tried to sell, the police officers and the municipality, they take everything. She sells airtime, she sells vegetables, and what she's saying is that she needs help, urgent help. She's not well, she wants to order like other people here and try and sell many things. But now, what she ordered is just for $5. So whenever she does well, she'll get around $3 or $2 a day. But the problem is when these people who are corrupt, the police officers and the municipality, they come in here, they demand a bribe. What she does, she doesn't have the money. So she has to surrender all her vegetables just so that she doesn't get prosecuted. When she surrenders that, they will call. And then again, tomorrow they come for the second time because these police officers appear to be poor. They don't have money. So she's appealing for people to help order so many things. And they'll be taking her stuff and selling a few in case they take it away, but she still remains with something.
Mm-hmm. Yes, Chisa, I actually talked to the municipal, that is Bulawayo Council, which said that they are going to investigate some of the people that are said to be receiving bribes. So at the end of the day, the council is actually committing itself to that. So we see that the grandmother is actually eating some bread there. So what is the last word, Chisa? The last word, Yaki.
Tshela abantu bakulalele bakubukela.
Khathezi. Ngizabantu bona abantu bakubukela. Mina ngibona ngakhala lo ngabantu lapha enqemile ngabancedi anti babe sithi ngeMDC.
Babe sithi ngeMDC.
Mina vele phela abantu balapha bangizondela khona ngoba ngantsho nambatshela ngisithi mina lathi utulo umfana omncane uzangena. Uthi lathi ufuna ukutshintsha impilo yethu lathi sasincedisa sigokokwa. Kwahle kwaba yi-greatest hope.
So what uthi nebantu?
Mina abantwini ngathi
sicula.
Ngabamphathisa shu. Bantjela umuntu welokhu zini. Owe wamathambo nyazigulela, umuntu okhwentela. Lokurapha nisele lami nginemithi njengalaba abalemali. Laba abalemali abasponswayo. Lami ngithole amadona. Kwenzeka ukuthi lami bambona impilo yami sitshintshile. Ngithole lami ozanginika imali yokuthi ngihambe mfume ngenyanga abazulu laba emdengisa labo. Bangihambele enyanga bayembhathela itrack ngizihlayela phana ngoti.
So akuthi omunye khonapho ke oseduze ukhulume laye usithengisa njalo lempahla esithengiswa
khona. Asixoxele mama unjani?
Yaphileni nje manje ukuzilo kezivala.
Ngiyakwazi elivala kukhulume nosiyana kathi phasi kuyidlalela emgwaqweni uhamba njani?
Rudingo siyakupheka ngathi nasira lidlala.
So sothengisona ungubani?
Angithengisanga vela nginasenti mina ngacha.
Namhlanje wenze malini?
Namhlanje ngenze 16 yusa.
Ah uchayile phela imali namhlanje.
Angayishile kare ukubhatala ama-club nemali se-staff. Anje i-staff siyadlula.
Dambudziko
recovid hamusikuritya here chirwere chiriko ichi.
Chero tikarisa hapana zvatingaita zvirinani hedu kuti tiurayiwe necovid panotiurayiwe nezvaro. Vana havana chekudya isu hatina chinhu mari dziri kutinetsa hatisi kuwana kana 100.
Pari zvino mhuri yenyu yakakura sei uyezve munoda rubatsiro rwakadii kune vamwewo vakateerera pari zvino?
Ini mhuri yangu ndine vana vatatu vari kuenda kuchikoro, saka mafizi chii zvese, because vana baba vari kushanda havana nemari yavari kupiwa, vari kuhoreswa mabhondi. Mabhondi acho asi kukwanisa kuti abhadhare vana mafizi kana kuti abhadhare zvimwe zvese zvinodiwa. Mari yatinotoshandisa imari ineyo yabva pamusika, ndiyo mari yakatotikoshera.
Saka munenge muchida mari yakawanda sei? Toti pane vamwe vakateerera vangada kukubatsirai kuti ubatsirike kuendesa vana kuchikoro.
Mari tinoda yakatonyanya kuwanda nokuti pamazuva atatakagara elockdown takaita zvikwereti zvakawanda sei. Taifunga kuti chatengesa chingokwereta mastafu avanhu, chingokwereta mastafu avanhu, zvinhu zvisiri kutengwa. Saka iye zvino takatouraya mari zvotoda mari yakatowanda zvokuti.
Kotombotarisa nhomba yecovid-19 muri kuziva nezvayo here, uyezve munoziva kuti iri kubayiwa kupi?
Mari yandinotarisira kuti ndikapiwa ingandiitira zvakanaka.
Ehe, ko nhomba yecovid-19 muri kunzwa here kuti
ndikawana 1000 yusa inenge iri nani ndinombokwanisa kukavha, ndikahodha nestafu yangu iwande, because iyeno handisina kana nestafu.
Panyaya yenhomba yeCOVID-19 muri kuzvifambisa sei? Muri kuziva here kwairi kubayiwa?
Tanyani kuva hunzwa zvakanaka.
Yeah, hanzi nyaya yeCOVID-19 muri kuzvifambisa sei sezvo mune COVID-19?
COVID hakuna. Isi kupano patiri hatisati takamboona kana mwana akaurayiwa neCOVID. Chingatiuraya vanhu izhara. COVID hatisati takaiona izvo.
Ko kuri kubayiwa nhomba yekudzivirira yekuti vanhu vawanikwe vachibata COVID
here?
Vaccine. Hai, vaccine inobayiwa unorwara, isu hatirwari. Kutukurubayiwa zvakaoma kana usingarwari because hauzviti nechibaibheri. Asi kana ukarwara ndopa unobayiwa jekiseni.
Asi nhomba zvendei kuti musazorwara, kwete kuti mumirire kuti marwara.
Hanzi ndokuti musarware.
Ndokuti tisarware? Aiwa, asitagara hapana hatirware.
Matengesa zvitengari.
COVID yese tatingori pamusika tichitengesa.
Matengesa zvemari zuva ranhasi.
Nhasi handina mari yandambotengesa. Ndaona 15 yusa chaiyo. Ndakona kana ndichaye maklabhu nditengere nevana chikafu nokuti mari shomasa.
Maklabhu aya mune muchiita ndaapi? Tiudzeiwo nezvemaklabhu aya.
Tee tichichaya kana tatengesa tinochayawo ma 20 yusa 20 yusa topa munhu wozopiwavo kuti ukwanise kuhodha nokubhadhara zvimwe zvakaita apo nepapo. Zvino nhasi kwakusina kana mari.
Aiwa, pakanaka chaizvo. Saka munoona remangwana rakamira sei?
Remangwana rakamira sei?
Ramangwana tinotarisira kuti zvichaita zviri nani kana dai tatakwanisa kumuka tine zvistafu zvakati o. Nokuti mangwana haisi holiday, vanhu vazhinji vachapinda mutaundi.
Kudai hurumende yakateerera pari zvino, ndezvipi zvamaida kuti vanzwe zvichemo zvenyu zvamuda kuti
zvigadzirwe? Hurumende yakateerera pari. Nokuti chii hurumende kana yakateerera pari?
Hurumende dei yatibatsirawo sesiwe misika, nokuti paCOVID paya ndopatakangogara tadonha, tikadonha zvachose nanhasi kuti tisimuke zviri kurema.
Aiwa, ndizvozvo. Tinotenda chaizvo. Uyezve mupe neEaster yakanaka, saka muchapedza nguva iyi ipapo.
Taakutovhara izvozvi, ndadomiswa nemuchiri kutaura neni, taakutovhara, tatononoka.
Aiwa, tipei mazwi enyu ekupedzisira.
Haina hapana hangu zvandinogona kuti nditaure, asi ndingotaura zvakaoma zvisingaiti. Zvinoti kuomeravo nesu mavhenda zvoti vemabasa, hazvikuratidza zvinhu zvakaomera vanhu. Hapana chakambonyorovera.
And Chisa, how much does she make per month? How much does she make? Do you know? Chisa?
She, you mean the lady?
Yeah. Yeah, Baba.
The lady was luckiest today amongst all of them.
Yeah.
She's one who made $15. Others are averaging $1 to $7.
And per month?
That's all because somebody came and bought a peg of potatoes, which was $10. She was lucky, and most of them didn't make any money.
No, okay, per month, how much does she make roughly per month? Do you know?
Per month, on a good month, they make about $45, some $70, some $30, depending how lucky they are. As you can see, the lady here is still sitting here. But she's shy to talk, but she hasn't sold anything. Others already dismissed it, but she wants to remain here, thinking there'll be last customers coming here in the evening to buy something.
Oh, yes, Mama, yes. So,
All right.
Tell us about the show. tinana mama vedu vari kutengesa masiriti imomo tatinodo kumbira nechoti siti kanzero nezvo ishande nesuwo zvakanaka mangwana kuseni vana nhasi anaye papota paita noise panapa masiti kanzero vachimhanyisa vanhu mustreet but it's not good hatizi pariro hatishandire zvakanaka nesu tese tiri vanhu chii chatikukumbirawoka ndechekuti kanzero yacho nesu isimudzirewo nesuisu tatisipo kanzuro yacho inowana vanhu kupi ndepane nyaya ipapo pakamira vanhu vese ava iyo kanzuro yacho inoita nezvei vatatira netiri vanhu tatokumbira tiraramei pamwe chete tirikwazamo hedu ungoti apo neapo but zvinhu zvakaoma zvinhu zvakaoma hapana bhizinesi iri kumhomhanya but chinhu chiri kuitika ndechekuti kumhanyisana
izvo
ndiri kupenda muna Robert Mugabe ako padhuze nejubilee court but asi mari yacho tiri kushandawo kuti ishande iri kunetsa baba mari vakomana vari kushandira $5 yes unenge wati kuti umuone per week and mari yayo yekurwadza wekuti umupowo mwana yeyeka zvinorwadza and it's not good hatiraramei kuti tese tiri mazimbabwe tosimukira uu maoko takapiwa kuti tishande asi kushanda ka tinokwanisa kuti tiende mberi but zvinhu zviri maoko zvakutourawa nekuti nemumhaisirano navo tikuita nevanhu
ndinombuzo kukulu
ngila umbuzo lapo sindebele ukuti yena ngenyanga wenza malini chisa ubaba khonapo
tuenza malini ngenyanga
nenyanga ngokuti ngichai mari sivo kuti ndarovowo mari kuti ndine vapanha vangoka ndakasvikawo mu200 ndinenge ndaita mari asi 100 250 zvinhu zvakaoma ndine gurupu yepeople yandinenge ndinayo vakomana vandozopedzisira vanitiza ndosara ndiri one saizvozvi nhasi vapanha vaenda vakatotiza kanzi ndara mubhadhari asi basa riripo but asi mari haisi kuwanika nenzira yacho asi mari irimo asi nokumhanyisa nekuitikana vanhu hakusi kuti tiwane mari
taura naye mavelouskumbira
kuti tiitewo mari nekuti kwamuriwo kumusorowo zviriko tioda kuti tese tiiirowo
ko havasi kutya here denda recovid-19 iri uyezve vari kuziva here nezvenhomba yecovid vaccination
aiwa covid iriko hakuna munhu asikanzi kuti covid haiko asi nenguva iripo yezvinezvika kuti munhu wese akagara chinzi covid ezvinezvi zvikoro zvakavhurwa baba tinda kutaura chokwadi bhuku remwana rechikoro rikuta 4 years 400 ukasvika panguva yese unotsvaka textbook apa ndikutsvaka textbook riri kudhura apa ndikuda counterbook riri kudhura zvese zviri kudhura asi zvatoda kutaurira nezvekuti tese tiitirana zvinhu zvakaita sei tese tiende mberi izvo chikoro izvozvo chakavhurwa ka asi matextbook hakuna kuchikoro akutsvagwa neni baba kuti ndikuda kubhadhara futi wakomana
ungapi nkosikazi
nkosikazi aripo ari kutengawo muno mavhenda ari kutotengesawo no nhasi atombotiza akutengesera kumba kumba akutengesa kwemasi 120 bond she was great kusvika yapera inopera nemari hapana mari apa madomasi anongoora ari kumba
aiwa tazvinzwisisa muve
hai mfuna kutengiswa kuti po xa umametengisa chisa laitengisa beza malini halo ezra uyandizwa bako
say something uvanhu musani maeni
atagondisiinauka chinhu chatingokumbirawo kuti korona hatisi kuramba kuti iriko but nesuwo totoziva kuti upenyu huno wakangogara mumba unofira mumba kutopfuura korona yacho kutobuda ndekutonotsvaka mari so isi tichatombobudavo tichitsvage mari nekuti vana vari kutambura vada kuenda kuchikoro izvozvi ndaunotenga 2 liters yedrink andatonanzi 2 liters ndikuitirei favor 2 liters just margin a man like me just buy 1-2 liters apa vana variko kumba vada kumwa mai vada kumwa apa rakunzi nderechikoro haribatwa namadha
jarauti nderechikoro
vana vatokumbira izvozvi ndokutomhanyira izvozvo kutomhanyira dhiringi revana isi ihada ndinabizati tokumbira kuti zvinhu 2 liters shuwa baba vakaita senuwo shuwa nditengewo 2 liters ko medhemu anomwei Madhama vachabati vakutya kuti dzingire mwana wechikoro. Upenyu hwakaoma vakomana. Hatiraramei tese.
Thank you. So there you are. He is at the market. He's coming back shortly. So there are so many people that are talking different things. And we know the situation is quite bad. So, you know, some people are saying they can hardly buy anything. You had this gentleman, I think Chuma, he was saying that he's supposed to buy a 2-liter bottle of some drink, you know. But it says it's not that, you know. There is a Chisa. So Chisa, we are going to go to much. So in Abuzane, Upon Kwekomun and Abu
Kukalao.
Gibbs, just to answer, there's a question here from Teresa Dambuans. Where is she? No, Teresa, this is in Bulawayo. Ezra can just reinforce again where in Bulawayo he is, just in case there are some people that want to help and they can be in touch with him.
Yeah, okay.
Yeah,
so Chisa, I would just see Babuti,
What's the business mean, John? I'm not going to be able to do it.
I'm not going to be able to do it.
So manje kuyaphileka yini gogo kuyaphileka
abazula gogo uncane ukuthi baphile kodwa awusiwo unjenga wakudala hayi
ye khuluma la ichisa khona pho khuluma la gogo sibe
manje kathese kusiba mnyama uyathatha isikhathi bani awusuzuba ngihlala ngani
chama kwegwenoti
maphogwenoti uhamba ngani
ibus
uthatha isikhathi bani
kathese sithayi
Okay, abantwana bokuba tennis go hotel tennis.
Hayi ngithi ngisara ngilaba ncama sibafu. Aba abantwana abanye bayiza maphisi.
Okay. What is that things are tough. She sells the plastic bags. She also sells the tomatoes. Today she made about $7. On a good day she makes about $10. $10. So she comes 2-3 times a week to try and come in early living. It's got about 4 grandchildren and 4 children. All of them are not working, but they've completed school. They are literacy, and some of them are doing the so-called peace jobs.
Marvelous.
Saka, pani vamwe here varipo ipapo vanogona shona timbonzwa zvakare. Apo tiri
kutaura isu. When I'm peace. Okay. ari kutengesa manewspaper kuti but skate kutaura
aiwa ndizvozvo vamwe vanotyawo hapo tiri kunzwa kubva kune vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kubulawayo tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Banda ariko ikoko kubulawayo akwanisa iye kunge achibuda achinoona kuti vanhu vari kuzvifambisa sei panguva ino yezororo reeaster tiri kunzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti chanyanyoita kuti vabude inyaya yekuti vada kutsvaga mari yekuti vana vadzokere kuzvikoro tanzwa vamwe baba vanga vari kutaura ivo kuti vari kutotenga lita redrink asi drink iyi ichange iri kunwiwa nevana chete vechikoro kwete ivo nemudzimai wavo saka tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pari zvino
imhuri kona yepati akucaca kuda
ndecacaisakwazvo
kusazungurugu loko kwachite
zimbabwe
akunzima vere kukona ako mutu angakuboni asazi koti vinoisipofu yabona because ndayamuzati hadichimuzima ai yabonakonaa
ubhuti sikhulume laye futhi siqede laye ungabona ngani sesukile kona okathi ukhuluma laye khona manje
o nangu la khuluma laye
unjani
kodwauyabonjani Mr. Two
nompilile akunditsheleke ukuthi wena ngokwakho imuli liyenelisa yini ukuphila ngakhona kokuthola ezitaradeni
hayi vela kuna nto eraiti lakaduakula vela ukhuma yokumba ukhuma hao vela kunanto eraiti la
so uyakhiyakhiya so uhlanganisa njani imali
vele hayi kuyathelela istress loku nokukhuma gakho vele hayi incono sithule dule mna vhera nkulu kuma hako lo nkumi yaze nkuma ngeta ngela two box elizweni lami
so kodwa kudala wawusebenzisa umsebenzi ongcono phela wawusebenzani kudala
angandisebenza kwenye ishopu kudala but yasivalwa
so wasusenzani ke mzawa
hayi ko kwahle kwaba njengakhona loku sokuyia kwahle kwaba yikhona loko yinko sengiyikho khona loko
kunzima baba so ubona ngani pho kuyagcina ngani ukuhlupheka loku
njani
ukuhlupheka lokhu kuyagcina ngani baba
aloku sofuna ujaja kuphele ngenele loku thina amazimbabwe singekakwanisa sodwa sofuna yena siqoqe yena
aha marvelous
ndevanochikora nemukadzi mukadzi akatomwa toshotesa dhiringi remwana uri kuona huku ndatotenga nachinzi 20 asi tatenga 10 handina mari zvakaoma
vana venyu vangani vana venyu vangani mhuri yakakura sei
vana vari kuenda kuchikoro ndine ari fomu 3 neari grade 3 ndo vari kuenda kuchikoro avo asi vamwe vose hai vasumuka hangu handirambe ndine muzukuru uchindova ndakadai ndakaroorerwa hako asi kugara uchinetsana nemukwasha kuti ndodoo mari hazvisi zvakanaka vanotobvunzawo kuti mukwasha kwababa vako vakaita sei ndakaroorwa nemunhu ari mutemo chaimusoja ndakukudza chokwadi vomutemo asi zvinorwadza kuti ndikosvika kumukwenyana everyday mukwenyana mangwana mukwenyana asi mwana onei kuti andibirewo dhiringi kumukwenyana ndomudzingisa parudoka
Ichokwadi saka apa munoona remangwana rakamira sei tichiona kuti Easter inopera nhasi.
Kwakaoma tisingazive kuti gore rinodarangana tichinungura kuti korona iyi itiperei nesu titi tasei tishande vakomana nekuti zvinezvi mashandiro atiri kuita aka akaoma. Akaoma nekuti kugara kwataiziva kare da kuti titaure chokwadi mwana wechikora ari grade 3 aiwana textbook, mwana ari kusekondari aiwana textbook. Chinonzi inini mubereki ndibetserewo chinoenda mberika chinoonekwawo mberi bati kuti ndotangira kutextbook ndabva kutextbook ndaenda kuexcessbook ndaenda kupencil ndaenda kuexam fee ndaenda kunobhadhara zvese zvinodiwa kuchikoro sanitizer zvese mubereki. Aiwa chikoro chacho zvirina chimbovharwa chonyatsovhurwa zvarongeka. Nekuti sivabereki tisichemerasamatoatawanda kudai mustreet kudai. Ndeiona kupi mwana acho mwana anochema izvozvo mukona tudita iyi iyoyi ndevana iyi aimwe nemukadzi iyi hatirari akamweimwa
aiwaata
chokwadi anorwadza aiwa imbopataurei gavhumendi gavhumendi ngaitionawo tinotambura nguva inoka we are suffering Zimbabweans suffering zvinorwadza. Ndinoziva izvozvi mungona dhiringi iri ndatenga iyi mutengo wacho wandatenga nawo
ndokutotaurirarangachinzi
$3 ndasosvika pakunogeeta kuti ndiware ne $2.50 asi iro kasvika kuimwe nzvimbo parinotengwa chaiko hati pa usvika ikoko ichinje $1 chakutichi tingofa tikungovurahwo tashanda mari yatashanda uyagandiwa matiurayawo ukumauya futi matiurayawo saka izvozvi tasemwe kuti the government iri kuitire chimunhu korona yose iyi kupera kwayakaita ka kutaura chokwadi chaiko hakuna zvinhu zvakanzi takatenga takapiwa nevanhu nemadhona akatipavo kwoiyo government yatitirei isusu vari kudzingirisa mastreet iyo yatidzingirisaapana
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii.
Aiwa inzwaika apa tikutaura kuti izvozvi chikoro chakavhurwa ka kana gavhumendi ichigonawo kungaititire zvinhu zvechikoro zvevana zvakarongeka yotaura kuti mubereki bhadhara mari yako yefisi sesiti kanseri rinoda mari yayo yekushandisa mvura mvura tiri kugeza hatisi kuramba tikuiwana tichigeza tichibhadhara mabhills edu votobva kufonerawo futi mangwana kuti aiwa mabhills ako atikwirei mboya kuno kumaofisi toendawo kutitaura nawo zvinhu zvakaoma tichibhadhara zvishoma nechishoma asi gavhumendi haitauri tinongopiwa chidhindo inondotenga mabhuku.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo. Ko panyaya
yatiuraya zvikuru zvikuraya taurayiwa taurayiwa tautaura chokwadi yezvinezvi taura so
upu ndogara udini
ndogara mubarangirini BG Barangreen uko ndoka ndogara pamwana wangu anofunda pamontrose pamontrose apa ndopa funda mwana wangu mwana wangu mudiki uyu arifunda pabarangreen
norwaakumuze
nejacksonjackson
yevaccini ka kutaura chokwadi inini kundora mukundoona nimubereki ndiri panapa ndakatoibayiwavo kuti ndipinde mustreet ndakabayiwa izvozvo mukundoona ndiri ndakatobayiwa asi vana handisandabayisa ndikungotya kuti vanondifira ndakafa ndirini vana ndakaoza ndakaa ndafa hai zvavhara
ndaonaakana
imwe nauya aiwa haichabvumi
haichadiaiwa
hachadi ndakabayiwa bayiwa aika hachadi babhai babhai guys babhai
inobayiwa kairi kuti
ishande aiwa iri kushanda aiwa ndinokana handirwari
aiwa
ndakabayiwa baba ndakatobayiwa ndakatobayiwa 2 times ndakatobayiwa ndakabayiwa live now kana vachida kuona mapepers ndokurakidzai ndakabayiwa zvakanaka naka mushe butizvo zvandakutotya manje ka kuti kana vakuenda kunhamba 3 hachazivo chandakurwara ina ndirwarei kurwara chako handizandorwara nei asi anambo korona yekutanga yeyekutanga yainzi munhu yekutanga
ndakapinda mutaundi muno muchihodha nichienda kumba nichihodha nichienda kumba asi anobvira ndarwara handambopa kana chirwere kuvana asi uza chandakabayirwa chii handitombochizivi ndakabayirwa kuibh
ndatinini saka since imi makabayiwa madii kuti mhuri ibva yabayiwa kuti mugare mese muri sefu kuti kuvana nemudzimai
amukazi akabayiwa akawana anosara nani mukazi ari rit ngagara asina kubayiwa ndakapateseka komukazi vana vanofa vanosara vasara vasina muchengeti kundakazoenda ndakafa handisi kuziva kuti ndichafa here onaiganwa majekiseni emhepo kaya hatiringobayiwa zvirikungobva kunze kwenyika hayi mukazi ndakamuramidza ndikati usabayiwa ka ungobayiwa ka unobva waenda musha kwako vana ndovaendesa kuvatete vangu vanochengeta vana vatete vangu vanobvira vabayiwa vakataa ndabayiwa
mukazi akabatwa necovid unozoita sei maramba
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kulungile Jesus yabo.
Okay, thank you very much. Okay.
Yes, so
I think this guy made our Easter today, really.
Yes, so it's good that Chisa, you are talking to many people there, and xa kukhona nje abantwana ababili siqedise uhlelo lababili nje singathi
abakhulu abasekho bonke abanye basebeyalayo bonke abesebayo abantu sebetshayisile dube njengoba ubona besogijima bathwele izikadi zabo
osomoya
akusela muntu ulosisi lo wedwa ngiyoyalileyo ukuxoxa la mnumzana singaxoxa usuhamba allright
abaningi bathi sebehamba
bonke sebehamba usisi lo uthe sabo uthe landwe ebusuku wesabani wesaba usisi angazi uthe landombane ebusuku iscared saying someone my people will come at night and they abduct here. I don't know who is going to do it.
While you are looking, you can tell us the outlook of the whole situation there in Bulawayo Chisa about Easter and how people are doing.
Like we said before, at the moment, they are vaccinating the elderly people. Most of the clinics in Bulawayo, in Kuluban and all that, I went there with some queues of elderly people coming there for vaccination. But the people, as we heard from them, they don't care about this Easter holiday. They say it means nothing to them. So this is why they're in the streets here selling. Even when I went to the western suburbs, there are people that don't care. There were no churches. A few people went to the churches, but everyone else. It's not the Easter holidays, which you remember long back ago. People didn't travel to homes. They were advised not to travel. So it looks like the people, they follow the guidelines. But if you come into the Zuko buses, they are packed with people, so there's no social distancing at all. And a lot of people are saying they don't care about COVID because they are as good as dead. So most of them say they won't take the vaccine. We wait when the government set out another COVID vaccination where they will cater for the younger ones. We'll see whether people react. But at the moment, only the elderly people went in to take the vaccine because they were encouraged. They are actually adverts running on radios and TV here to say all the elderly people should go for vaccination. Some of them decided to hide. The young ones, I say, they are not going to treat. As you heard them say, they do not die. They know that they will die in 3 to 6 months' time.
So, ngesintu sibili akusitshele nje ukuthi kwenzakalani khona ngesindebele. Kungukuthi hamba manje ngomtshana.
Lapho kwamanje abantu bathe Easter bayisebenzi weekend Easter bazahlalela bona bazenzela abakufunayo. Ukuthi the streets are full, people are driving around. But at the moment, nobody cares. People are saying they cannot starve at home. They've got no money, they've got no food, therefore they'll come to the street to sell. They were locked down for a very long time, meaning that they've got they owe a lot of people money because no one cared for them. There's no social care. They were receiving no money. So but abaningi bayala bathi bona into le yababulala bayezukuthi iChina ifuna ukubulala amaZimbabweans bafuna ukuthena ngayo ukuthi babone nje ama guinea pigs so abayithathi vaccine also abayithathi
yeah marvelous
aiwa apo tiri kunzwa mutori wedu wenhau ari kubulawayo achitaura iyo mamiriro akaita zvinhu muguta irori tanzwa vanhu vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro penhomba yecovid-19 tanzwa vamwe baba vabva kutaura vachitauravo kuti ivo vakabayiwa nhomba iyi asi vanga vari kuti vari kutyira mhuri yavo asi vana mazvikokota ezveutano vanoti zvakakosha kuti kana mumwe womumhuri abayiwa mhuri yese ibayiwe kuitira kuti vanhu vawane iye yavanoti head immunity inozoita kuti kana wabatwa nechirwere ichi masoja ari mumiri mako awanikwe achirwisa denda iri recovid-19 saka ndozvimwe zvatanga tiri kuziya pamusoro pezvazvo titarisawo zvakare mabasa ari kubatana nevamwe vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa takanzwa vasimeo wadzai vevhise tisangano rinobata iro richishanda nevanotengesa mumigwagwa vachitiwo vanga vari kukurudzira kuti hurumende ivhure mabhodha miganhu yenyika sezvo miganhu yenyika inobva kuzimbabwe kuenda kusouth africa nekumwewo dzimwe nyika yakavharwa pari zvino asi zvakare vana mazvikokota ezveutano vanoti aiwa danho rinenge rakatinakei nekuti takaona second wave ichibva nechekusouth africa uko kune imwe mhando yecovid-19 yanga isinganyatsozivikanwa strain yacho pasi rose gibbs
ye siyabona kuti selinqunda mehlo kuna mazizi seliyatshona ilanga tshisa abantu ngazana sebusiya ngemakhaya kune kefew kumbe kume njani khonapho
ikefew ikhona from 10 p m ikubona loko bekhona from 10 p m ikefew ikhona but abantu ane bayibreaker so ngo 10 p m kule kefew kuyabothwa sili people bagcwele central if there was time I would have gone there to show you the people who are locked up
singathi ke abantu ababothwa banengaganani
abantu ababotshwayo baningi kakhulu bafayindiswa ngongenafayindi uhambe ecourt baningi kakhulu abantu ababotshwayo after 10 p m badojwa kodwa abantu abaningi khanya banika amapholisa esibambiso inkohlakalo leyo yesidelaaaholiseni sebalutshwana amavili anadlula babegcwala kathe sibalutshwana kodwa ungabuya lapha ngabapastien abantu baloku begcwele etown
ye so nxa sukhangele khonapho okungani kuhlupha abantu kakhulu kuyi tshisa wona ngokubona kwakho
okuhlupha kakhulu abantu balamba akulakudla abantu abalamali imali kayikho akulakudla akulalutho olukhona abantu badubeka lake ngitshile ukuthi akula-social care ukuthi banikwe kulama-donors yenze abanika abantu ukudla lokunika impahla le mali abafaka kubo-eco cash ukuthi bathole imadlana ama-200 bonds bona la yikuphila kwangikhona abantu kodwa abantu abaningi imajoritokhipa kula baphila ngabantu abakuphandle kwelizwe labo esengama-diaspora
singathi ke sibone ukhuluma la ma-vendors khonapho tshisa bethengisa impahla etshiyeneyo singathi impahla engani iyathengwa kakhulu yiphi njalo umuntu nxa ehlezi khonaphana kuyabe bona ukuthi uzathola imali kumbe kathola imali siyabona kulo mama olokhu ehlezi khonapho and ungani katholi lutho sesingazi ukuthi ukuhamba njani ngoba utshisa sengani sephumle khonapha qhubeka marvelous over to you
ehe apo tiri kunzwa Ezra Chisa Sibanda anga ari kutaura iye kuti kunzvimbo yaari pari zvino kubulawayoko kune kefew kubvira na10 o'clock kusvika mangwana kuseni saka ari kuti pane vamwe vanowanikwa vachizowanikwa vachityora mitemo yekefew ava vanozowanikwa vachisungwa nemapurisa vozoenda kukoti nezvimwe zvakadaro asi ndozvimwe zvatanga tiri kukurukura ipo pano titarisawo nhunda dziri kusangana nyanya neavo vari kutengesa mumigwagwa so Ezra, you were just talking about the curfew there. What actually happens if someone breaks the curfew?
If someone breaks the curfew, they take it in. And you are asked to pay a fine of 5,000 pounds, which is equivalent to $50.
Uh-huh.
If you don't, then you are detained and you are taken to court.
Okay.
In court, there it is up to the magistrate to decide on your fate. Sometimes I heard that there are a few people have been remanded in custody because they failed to pay. So a lot of people tried to raise that money. At the moment, there's a lot of corruption among the officers. When people are being taken to the police station, you see them running away after paying the police officers. Those $50 is a lot of money. So a lot of people pay. Some of them might ask, they say they give them $5, then they are released, then they run home.
Mm-hmm. Thank you,
yeah. So Bolani Babantu, if you benza njani chisa ngizana uchisa ke sekhumekile khona pa So siloke sokusela nje imzuzwana ethize ukuthi siqedule uhlelo lethu marvelous siyabe siloke sithova kancane siyefika lapho esuka khona. Siyabona ukuthi-ke abantu ngesikhathi se-Easter baningi kakhulu akade bengani befisa ukuthi babuye kwele Zimbabwe, kodwa siyakwazi ukuthi i-border ivaliwe, so many people are complaining about that. So bezabuza-ke thisa ukuthi abephula imithetho kumbe ngithi iziqondiso ze-curfew benziwani ba?
Abephula imithetho babo othiwa bakwazi e-police station after e-police station nxa bengela fine lana e-5,000 bakanze 4 days. Because within 48 hours they must be in court, and therefore it depends with the matter. So with the action, abanye ba valelo in the custody, abanye shwez batara ba batara. Kula banya shwez experience uzo batara. Kula banya 2 months to pay the fine. We say ba keep it apart.
So na uti unga valelo, au kwa zuti unga valelo iskati singala.
I miss that one.
Yeah, umuto valelo ayo, uvalelo iskati singala. Magozo wako.
Ngokuvala e-police station kumele ahlale not more than 48 hours. Engavala namhlanje kutho ukuthi day after tomorrow kumele ahanise e-court maximum.
So owehluleke ukubhadala imali-ke e-court engahamba bamgweba isikhathi esinganani?
So lo msindo yaxoza sokule too many cars.
Oh yes. Bembuza ukuthi-ke ongeniswe emthwandaba bamhlaba kanganani? Bamhlaba kanganani oya emthwandaba? Wezi ukuthi ugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Kulabanye amagwetshwa
ye qhubeka baba. So sibona ngazani-ke i-network yethu ngazani iyaqhumeka lapho Ezra Chisa Sibanda angani ukhona. So siyabona ukuthi-ke usendaweni engani ayila network enhle kangako. So bona ngazani uzama ukuphenduka khona manje ukuthi nje achasise okunye nje okulutshwane. Sibe sesiqeda-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje lo Ezra Chisa Sibanda nguye kade ezibambile ikhona ngale-ke kobulawayo. Siyabona-ke marvelous, siyabona-ke kula bantu abagidayo sibili amazayoni isikhathi sabo phela ukuthi betshayisa izayoni bebhode. So azi ukuthi kutsho ukubhodabhoda konkuyana ukuthi kuyabe kubhodelwana. So I think it's a tradition, right?
Yes.
Messing around.
Yes.
You know? Yeah. So and I hope they don't get dizzy.
I think they have a lot of practice because I've seen this being the same dance in Chipinge. Mm-hmm. And I suspect, you know, they're the same religious group. But it's interesting because yesterday, Easter Sunday and today are mm-hmm. very important in the Christian faith. That's when most people do that dancing because it's when Jesus rose from the dead. So, yeah.
Yeah, so when you look at, Easter here in USA, it seems to be different from what Zimbabwe has experienced, right?
Yeah.
Right. I think we've got Chisa now. Chisa, can you hear me? Chisa, we are going to yeah, kwa ngazani ke Chisa Spanda mwani u ngazani ke ucingo lwakhe kalumanga ngemfanelo. So ke sizizo ukuthi ke inkinga ingani ingapi? Marvelous, because you cannot hear us very well. But anyway, I think we've come to the end of the show.
Yeah.
Today we had Ezra Chisa Sibanda, who was actually giving us a lot of information on what is going on in Zimbabwe. We are happy that we managed to get him, and he told us a lot about, you know, what vendors do there. And those vendors, they were expressing what they know they are doing there, you know. So there's a lot that they are doing, and it seems some of them are really struggling to make ends meet.
Ehe, tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu nhasi tanga tiine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda ari kubulawayo parizvino anga achitiratidzawo zviri kusangana nyanya nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa panguva ino yeCOVID-19 uye pazororo reEaster.
Hai ke uwo manje sesiphuma ke khonapa ke sesichaisa umsebenzi. Signing off is Gift Dube in Washington DC saying good night Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night and happy Easter. And let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.
Bye-bye.